komisheni yekuongora zvakaitika muswa 1 Nyamavhuvhu yakanaka asi magweta namwe anoongorora vanga vari kutaura kuti pane zvakati wande zvinogona kunge zvichinetsa pakomisheni iyi kureva kuti chekutanga pabumbiro remutemo pasection 110 inoti iyo zvinofanira kunge zvabva pa kukabhineti kuti inenge yapawo advise zvakarewo tikatarisa ari kudzima terms of reference basa rinofanira kuitwa nekomisheni zviri kuita sekuti hazvisi kubata pamongo wenyaya kureva kuti vanhu vakapfurwa nemauto nyaya iyoyo yaifanira kuti itaurwe muma terms of reference navamuri vokuti iyani akapfuura masoja akapfuura zvakazivikanwe vabatwe asi hazvina kutaurwa zvakarewo chetatu pane vamwe vanga vachigunun'una kuti kune vamwe vanhu vari mukomisheni vanoita sekuti vakarerekera vamumativi pane zvematongerwo enyika zvinoreva kuti vanogona kuzotadza kuita basa ravo nemazvo asi vazhinji vanga vachitenda kuti zvichida aimbova mutungamiri wenyika yesouth africa vakalema mutande vanogona kuita basa ravo nemazvo
vamangwana pindurai tinzwe pari kunzi pamutemo dare remakurukota raifanira kunge riine chekuita ichokwadi
president ndo vanoseta commission of inquiry voipa materms of reference in terms of the commission of inquiry act saka president vakaita basa ravo pamutemo kuti vaset up this commission of inquiry kana yapedza basa rayo your reporter and then section is then taken according to recommendations is up to the commission of inquiry
ko pari kunzi vamwe vanogona kunge vakarerekera rimwe diva
hakuna munhu asina divi raakarerekera as far as I'm concerned I live here in Zimbabwe chero ukapikani unotozwa kuti munhu ane divi rake asi pane vanhu vari very active in particular organizations to the extent yokuti vanozonzi vari bias so there was so much talk about Professor Lavumo Maduku. Professor Lavumo Maduku is a known academic in this country. Vanozikanwa basa ravo rokudzidzisa mutemo. Vanotarisirwa kuti nyangwe vanga vari mukuru wepolitical party yakakondesa maelection kana vapuwa basa napresident recommission of inquiry vashandise professional skill yavo kuti vagone kuita divorce himself from being leader of NCA voita basa raanenge vatumwa nomukuru wenyika profesa manyeruke ndo vamwe vanga vachinenerwa kunzi vanoonekwa sei vakazembera kuzanup f asi chinozikanwa profesa manyeruke ndeyokuti shiis a woman academic par excellence vanogona basa ravo academic so havana kutarisirwa kuti vanombotsigira zanup f hakuna sinatsigiri pati yake indaona sekuti chikonzero chaisirwa ana profesa maduku naprofesa manyeruke inyaya yokuvana muzina fundo kugona kwavo basa riri academic kuti vachaisa value mukomisheni iyi vachiita basa iroro
vamavinga
chiripo ndechekuti maitirwo aitwa komisheni iyi anopa mukana pane hwangwaridza yasara yakashama inopa mukana wekuti nyaya iyi isimudzwe kumatare edzimhosva kuti paongororwe kuti vanhu vane chekuita nenyaya iyi inofanira kubatwa nekomisheni vanganzwa here kuti zvechokwadi komisheni ichaita basa rayo pajekerere isina kwayakarerekera nyaya yekuti muzvinafundo vamadhuku vakanga vachitungamira basa ravowo vachikwikwidza inogona kusimudzwa zvakare uyezvewo nyaya yataurwa navamangwana yekuti kudenderwa kwamuzvinafundo cheriti manyeruke zvese izvi zvinotaurwa asiwo zvakare tinofanira kuti tirangarire vazulu kuti zimbabwe ine nhoroondo isina kutarukana yemakomishoni tinorangara kuti tikadzokera sure kunguva yegukura hundi pane makomishoni akawanda akagadzwa kusanganisira chihamba kwekomishoni isina zvakazobuda zvakabudamo iyi komishoni yataurwa yavamunangagwa vasi yataura kuti vanofanira kusvitsa kumukuru wenyika zvavanenge vawana mukati memwedzi mitatu dambudziko roti dei zvazivikanwa kuti zviinde pachena zvizivikanwe nenyika yese kuti chii chavakawana
vamangwana pindurai tinzwe
vamunangagwa mutungamiriri wedu mutsva vanotevedzera zvinodiwa nomutemo ingi nechokwadi chokuti regai komisheni iite basa rayo vesa ripota yekuna purezidendi vaituma vapedza purezidendi hamushuwa vacharipota futi kuparlamend kuti ndo zvabuda mukomisheni iyi kana paine matanho anotorwa obva atorwa maererano namarecommendations
pane nyaya
yes ndosaa paitwa komisheni.